tinoda kuti vateereri vekuti nhasi musi wemuvhuro vatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika nevamwe vanga vari maindependent presidential candidates muelection yegore rakapera vasangana kustate house muHarare. Chinangwa chikuru chekusangana kwavo changa chiri chokuona nokupiwa atingangotiwo maripot back kana kuti magwaro emakomiti aya akavambwa kana kuti akavumbwa ari mana for thematic committees idza kupa maripoti adzo kumaprinciples kuti vachimakwenenzvera vachimavona vachimadhibheta nokutaura nezvavo nokuona kuti angazobatanidzwa sei nokuti vateereri vangada zvekuziva kuti urongwa huripo ndehwekuti musi wa17 May pachange pachiita iyo official launch yenational dialogue ichange ichiitwa muguta guru reHarare. Saka launch yanzi haingakwanisi kuti ingaenderera mberi ivo maprinciples vasati vamboungana vasangana vaisa misoro yavo pamwe chete vachiita go through mareports ematematic committees mana aya.
Saka zvakaunganidzwa nemakomita zvabva zvangotambirwa here ipapo nevatungamiri?
Maripota akanyora maripota akatoreba saizvo jongaukamaverenga unatambisada nguva emapeji acho akatowanda ino komiti by komiti zvokuti ndiona sekuti vakuruwo maprinciples vachadawo kuti vawanewo nguva ndosaka vazvipa nguva before date relaunch rasvika kuti vanatsodzeya nyaya iyi. Handimbongoti nyaya yekuti vangakoti vangangoidzeya yongonzi yapera zvemudenga mudenga nokukasika nokuti maripoti achakatirebei.
Kune vamwe vaguti vari kuti nhaurirano idzi hadzina kwadzinosvika kana mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vasiri mumwe wevanhu vari munhaurirano, munoti iwemi?
Isu seMGCT takagara tichibuda pachena tichiti mwana wese weZimbabwe ane kodzero yokuva ane etingangoti muchirungu esei mumatongerwo enyika yake. Hazvina basa kuti uri wepati yainonzi uri pati huru kana doko kana pati inonzi ndo iri kutonga ruling party kana kuti mapati anonzi ndo ari kupikisa. Nokuti dambudziko ratinaro muZimbabwe ndorokuti tinotanga tazvisa pachikero, chikero chomudenga etingangoti ndege yamashanga haida kwainosvika. Nokuti kuonesana hazvina basa kuti mumwe mupfupi, mumwe murefu, mumwe mukobvu, mumwe mutete, mumwe mutsvuku, mumwe mutema. Chinenge chichingodikana chete ndechekuti sevana veZimbabwe ngatiisei misoro yedu pamwe chete. Saka kune vaya vanoti isu kana tisipo haivhiwi, ndinoti hangu ini sori havo, zvino iri kutovhiwa vachida vasingadi. Chitima hachisi kuzomira nokuti pane passenger imwe chete inozviti ndini chamakwiza handisati ndapinda muchitima. Chinoenderera mberi, chitima hachimbomiri, dzama rachasvika kudestination yayo.